Kunyange hazo tisina kubata amai muliswa kwa chikoka mbune kuchitinzwe divi ravo mushanda anochengetedza amai chikoka vatendai mautsi vati chokwadi kuti amai chikoka vabatwa vaine chirwere cheCOVID-19. Iva amai muliswa chikoka vazivisawo pa Twitter yavo vachiti vabatwa nechirwere ichi uye vari kutenda vashandi vepachipatara chechinoi provincial hospital. Kubatwa kwa amai muliswa chikoka neCOVID-19 kunotevera kubatwa zvakare kwevadzidzi vanomwe vepachinoi University of Technology vakabatwa vaine chirwere ichi mushure meongororo yakaitwa pavanhu makumi matatu nevasere nezuro mudunhu remashonaland west. Pavanhu ava vashanu vavo vanhukadzi izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri pamazana matatu nemakumi matanhatu uye vafa mudunhu iri vava gumi nevaviri. Vakafanobata chigaro chemukuru mudunhu mubazi rezveutano vaGift Masocha vati izvi ndizvo zvakabuda paongororo yakaitwa mudunhu ravo. VaMasocha vati vanokurudzira vanhu kuti varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa nezveutano zvekuzora maoko mushonga, kupfeka maface mask nekuchengetedza mukaha wakafanira pakati pevanhu pangave pakugara kana kufamba. Mutauriri wechinoi University of Technology Dr. Chapera Msekiwa varamba kutaura nezvenyaya yekubatwa kwevadzidzi ava nechirwere cheCOVID-19. Studio 79 akukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kanawo kumutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzichinetsa kubata. Asi vaimbove gurukota rezveutano vaHenry Madzorere vanoti hurumende inofanirwa kusimudzira mabasa ayo ekudzivirira kuti chirwere ichi chisapararire muvanhu. Kubatwa kwevadzidzi ava nechirwere cheCOVID-19 kunotevera kubatwa kwevamwe vana 122 pachikoro cheJohn Talak Secondary School mudunhu reMatabeleland North Sondorino. Zimbabwe yava nevanhu vanosvika zviru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemumwe kana kuti 8981 vabatwa nechirwere ichi munyika yose zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matatu nevatanhatu nezuro. Vanhu vapora kuchirwere ichi vava zviuru zvisere nezana nemakumi masere nevana kana kuti 8184 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe chete zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nematanhatu kana kuti 56 million uye vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti vanodarika 1,357,000. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.